zuva iri izuva rinorwadza, izuva rinotika tikarangarira misodzi inoerera, izuva rekuti mhuri yeZimbabwe yakapinda pachimananzombe nekuda kwevarume nevadzimai vanoda simba kukunda vanhu. Izuva rekuti tikarangarira tinoona senyika riri zuva rakatisvibira, riri zuva ratinoona rima, asi izuva rinoita futi kuti isu vana veZimbabwe tinoona kuti pamberi apa tofanira kuramba takashingirira, tofanira kuramba takatsungirira, tofanira kuramba takabatana kuitira kuti tizadzikise zviga nezvido zvakarwira kana zvakafira, zvakakuwarira vana veZimbabwe vakaparadzwa neZANU-PF nenyaya yekuti vanga vasikasapoti ZANU-PF kana nenyaya yekuti vanga vachikurudzira kuti vana veZimbabwe vanga vachibatana.
Marirangarira sei zuva iri vahlachiwa sebato?
Ndingati kunzvimbo dzakasiyana-siyana kwaitika zvakati wandeiwo nekuda kwechirwere, muri kuziva kuti tiri pakati pekurwisa nechirwere cheCOVID-19 chirikunzi chaakuda futi kudzoka third wave. Asi hatisina kugara taramba tichiti sevana veZimbabwe ngatibatane. Munoona isu sekucommunications tine zvakawanda zvatiri kuburitsa tichirangaridza mhuri yeZimbabwe zvakaitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Vanhu vari kuunza ndangariro idzodzo pamaplatforms akasiyana-siyana vachisheya, vachikurukura nekuti tofambisa sei. Nekuti chakakosha haisi nyaya yekuchema chete, inyaya yekuti tochifambisa sei nyika kuenda mberi. Nekuti isu chatoda seMBS Alliance ndechekuti nyika ichifambira pamwe chete, ichiva nemuono wakanaka wokuumba inonzi national vision, munofunga munonzwa President Chamisa vachitaura nenyaya yeGreat Zimbabwe Vision, kuti ngative tine vision imwe inoumbiridza vana veZimbabwe pamwe chete, vakuru vadiki, harahwa, chembere, vanhu vese vakabatana tiri pamwe chete.
Tiri kuona kuti nyika yatarisana nesarudzo dza2023. Zvii zvamungataura pamusoro pemhiri zvonga yakaitika muna 2008 iyoyo?
Nyika ngaigadzirire kutungamirira. Isu seMDC yara tinga tichitungamirira nevanhu vachamisa, vanhu vari mutungamiriri, vamwe tichitevera tichibatikidza pamwe chete. Asi izvi zvinoitika chete kana tichinge tabatana tafamba pamwe chete. Ndosaka takati gore rino igore remasimba evanhu, citizen convergence for change. Ngatibatane iko zvino tigadzirira. Kana sarudzo dzechiuya dzinonga takabatana, kana ZANU-PF ichirada violence inenge yakamira uko, vanhu vakamira uko. Saka chiripo ndechekukurudzirana kuti aiwa ngatibatane izvezvi, kuti mwevengi akuuya anouya takabatana, anouya tiri chinhu chimwe.